parizvino ndiri kuKansas asi tinoshanda basa rekurima nekugaya hupfu tiri kuOhio. Zvekugaya hupfu takazvitanga gore rakapera nekuda kweCovid. Hapana kwataikwanisa kuzofamba nekuenda. Apa tanga tine chibage chakati wandei, saka takatanga kugadzira maputi ekumba, masalted. Tobva tazogadzira mamwe maputi zvekare anenzi mahoney flavored atinongomwa yamaya huchi kuita kuti vanhu vanonetseka nemaallergies wakwanise kuzorapika. Saka zvinezvi taakugaya hupfu hwakawanda nekuti tine chibage chakawanda mudunhu reOhio kuno kuAmerica.
Makatanga rini zvekurima chibage zvekuti mungaita chibage chekuti chawanda tashaya zvekuchiita taakutoita hupfu?
Ndakatanga kurima muno muAmerica 2015. Ndaingorima tuchibage kwekuti ndikwanise kuzodya pamwe chete poneshamwari. Saka ndikufamba kwenguva pandakaona kuti vanhu vakawanda waifarira chibage chekumusha chisina kuiswa fertilizer ba. Ndakazoramba ndichipamhidzira zvishoma nezvishoma kuti ndirambe ndichikwanisa kuzopa vanhu vakawanda vaida chibage. Kunewo kune dzimwe nyika dzakati wandei wakafanana naKenya, wakafanana nenyika dzanaTanzania. Wanofarirawo chibage saka chakati isusu tirime chibage chakati wandei.
Saka iye zvino maakurima munda wakakura zvakadii unokwanisa kuti musupply kana muwanise vanhu muAmerica muno hupfu? Nekuti ndinoona ini ndiri kudunhu reMaryland ndakatoona vamwe vaine tsapo dzehupfu idzodzo.
Gore rino takarima 10 acres dzechibage chekuZimbabwe chisina kuiswa ba fertilizer asi chakangoshandiswa mupfudze wemombe newembudzi uye newehuku kuti chikure. Saka tiri kukarira kuona goho rakati kurei chaizvo. Uye pari zvino tine chibage chakawanda chiri kumatura kwedu chinokwana kusvika icho ndofunga kuma 5 metric tons chitoripo kare chekuti hupfu hauchapereba, maputi haachapereba. Saka tikakohwa gore rino tinenge taane goho riri pamusoro-soro, tinenge taane chibage chakawanda chekuti tinoramba tichikwanisa kuti tifide vanhu kuZimbabwe nekune dzimwe nyika vanofarira hupfu hwedu hwemugaiwa nengwerewere.
Tiri kuona muri kugaya hupfu hwemugaiwa nengwerewere, muri kuzvifambisa sei?
Ndakakwanisa kushanda nevakomana vekumaAmish. Patakatanga kugaya taingogaya hupfu hwemugaiwa wasina bachigayo chihombe chinokwanisa kugadzira ngwerewere. Asi takashanda nevakomana ava makore mairi adarika aya, saka takukwanisa isusu kuzogadzira hupfu hwengwerewere. Uye tiri kuronga zvekare kuti tigadzire hupfu unodyiwa nevanhu wekuWest Africa kunyanyanya wekuGhana uye newekuNigeria. Tinoda kuti isusu vanhu wese watema wekuAfrica vari muno muAmerica tikwanise kuvapa chikafu chavanofarira kunyanyanya chehupfu.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kugadzira izviri hupfu, ngwerewere, roramiru nemaputi?
Ndiri kuona zviri kugashirwa zvakanyanya nekuti pari zvinezvi taakuendesa hupfu hwedu kumastates anodarika 15. Mamwe acho tinenge tichiti vanhu vanokwanisa kuodha padande mutande redu pawebsite pedu inoti www.redstarmaputi.com. Uye vanhu vanokwanisa kutenga hupfu ipa. Tobva tatongoshipa wobva waendeswa kumba kwavo. Wanotoona hupfu hwavo huri pamusiwo peimba yavo padhora uchaipo. Wanozongovhura dhoo muno muAmerica. Uye pari zvino isusu tane hupfu hwedu huri kuma6 states. Chinangwa chedu ndechekuti gore rinosati barapera tinge taisa hupfu hwedu kuma10 states muno muAmerica kuti vanhu varege kuzonetseka nekutenga hupfu. Uye tiri kuronga futi tikwanise kuzodaro munzvimbo yeCanada kuti vanhu vanenge vaodha hupfu hwavo pawebsite wanongozoona hupfu hwaapa dhoo. Zvese zvinongoitwa zvese ipapo paonline pawebsite kuita kuti vanhu vakwanise kutenga hupfu vari kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana.
Ndezvipi zvimwe zvamunotengesa kana kugadzira kana kurima kunze kwehupfu ihwo nemaputi?
Kutanga iro gore rino risati barapera tinenge taakuunza zviyo, hupfu hwezviyo, hupfu hwemhunga, hupfu hwemapfunde tinenge taanawo. Ndozvatiroda kuronga izvozvo tiite kuti kutanga muna October tinenge takukwanisa kuunza zvinhu zvakafanana neizvozvo. Zvimwe zvatinorima isusu kupurasi kwedu tinorima manhanga, tinorima ipwa. Paipwa apa takukwanisa kugadzira jemu reipwa rekuti vanhu vanokwanisa kushandisa seshuga kana kuti vanhu vanokwanisa kushandisa sejemu chairo vachisa pajemu pachingwa nezvinhu zvavanodya. Zvese izvozvo taanazvo, tine jemu rakawanda chaizvo pekuti kana dai pano vanoda kutenga ipwa dzakapwanyiwa dzigogadzirwa kuita jemu taanadzo zvekare.
Shoko la munga siri wana wa Zimbabwe wakaterira pane nguwa vanga vari kumusha ne vari kunze kwenyika.
Ndinongoda kuti ngatishande ine simba chikafu chatinogadzira isusu hatishandise ba machemicals hatishandise ba fertilizer tinoshandisa inonzi organic farming. Takaona kuti vanhu vari kurwara nezvirwere zvakawanda zvinosangana negomarara kana kuti cancer zvinokonzerwa neizvo kazhinji kacho zvimwe zvezvimwe zvinokonzera izvozvo machemicals anokumaiwa mune chikafu chinodyiwa pachinenge chichikura. Saka isusu tinoda kungokurudzira kuti mhuri yese yeZimbabwe kwairi kwese pasi rose nezvizvarwa zvese zvepasi rino wakwanise kudya chikafu chakanaka. Chikafu chedu isusu chikafu chakanaka chine utano chinopa kuti vanhu vaite upenyu hwavo hwakanaka. Saka tinongokurudzira vanokwanisa kuzviwana kuti ngavambotengawo zvatinogadzira. Mazuva ari kuteera tinenge takuudza ma1 kg nema2 kg kuitira vanhu vane mhuri shoma vakwanise kuzotenga zvatinogadzira uye zvinhu zvemhando yepamusorosoro.